Ndinoona marvelous e problem kuti nedambudziko ratinawo recovid-19 kuwanda kwariri kuita particularly muno muamerica zvinoda kuti management aripo or maadministration aripo aweke neadministration iri kuuya yava Trump ndiyo yanga iri kuita zvecovid-19 for the past 6-7 months. Saka yava Biden pairi kuuyawo muna January vafanira kutanga from scratch, vanofanira kungoita build on what the Trump administration has been doing. Saka kuti vasatambidzana mapepa is a big problem that can lead to loss of more lives.
Taona ivo vaBiden vemaDemocrats vachitotaura zvamabva kutaura izvozvi kuti kusatambidzana kwemapepa yakunogona kuwanikwa vanhu vachirasikirwa neumwe upenyu imwe muno muAmerica. Asi zvii zvingaitwe apa?
Zvinofanira kuitwa ndechekungoti it's like a relay, right? Panoitwa relay paya vanhu vanotambidzana chitanda, haumbomiri umwodzo kwa chitanda. That way maefforts anga ari kuitwa so far like development ye vaccine nekuti inozodistributwa sei haafane kuti paite a break, zvinofanira kunge zvine continuity. So what should happen is vari kubuda vamutungamiri Trump vanofanira kushanda neyo kwa Biden, ndosaka vane transition process yokuti vaite bring each other up to speed as to kuti malogistics ekuti sei vaccine ichadistributwa sei around the United States, working nemahospitals nemastates malocal communities and so forth. So that requires a lot of effort and getting connected. So you don't want to start that in January 20th. You want to start now.
Munoona pane zvichazosanduka here kubva ipo nguva dzinoidzi kusvika pachazotorwa matomu navaJoe Biden munandira gore rinouya?
Zvatinoona ndezvekuti maelections akatoitwa muAmerica and palocal level mavhota akakaundwa. Zvinofanira kurangarira vanhu ndezvekuti mavhota ayaya epa anga ari kuitwa, taivhotera president, tovhotera senator, tovhotera governor on the same paper. Saka it's very hard kuti vamwe vese ava vari kufara nemaresults president chete ndo vari kuti hainini ndakabirwa, but magavenors nemasenators nemacancellors palocal level ari kuti maresults is what we know. Because saka chatiri kutarisira ndechekuti because of that hapana enough evidence yekuti vaTrump varambe vari kuti hanonono ndakahwina. Saka even vakaenda kumakoti vari kudismisswa, malawyers avo mamwe akatoita pull out of malawsuits vari kuti hanono we can't stand for this. Saka we expect kuti vaBiden January 20th vange vari kuita take over semutungamiri weAmerica.